Vachitaura nevamiriri venyika idzi pamuzinda wavo muHarare nhasi, vamupoko vati vamiriri ava nemakambani aya vanoziva dambudziko rakawirwa neZimbabwe uye hurumende yavo iri kuda rubatsiro rwemhando yese. Vatiwo hurumende ichaidza nepainogona kuona kuti mari yese ichabviswa ichaendeswa kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Vamupoko vati mari yese ichabviswa ichange ichibatwa neReserve Bank of Zimbabwe uye vese vanenge vabvisa mari yavo vanogona kupiwa umbo hwekuti mari yavo yakashanda sei. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende iri kuongorora kuti mari iri kudiwa imari, asi vakawana $188 million inogona kubatsira zvakanyanya. Vatiwo musangano weSouthern African Development Community uchangobva mukiitwa wakaratidza kuti mafashamu akaparadza zvinhu zvakawanda muZimbabwe kudarika munyika dziri mudunhu rese. Mukuru weUNDP muZimbabwe vaBishop Parajoli vati vatambira chikumbiro chehurumende uye vari kushanda nehurumende yeZimbabwe mukubatsira vese vakawirwa nedambudziko iri. Vatiwo zvinofadza kuti pane rubatsiro rwave kutopinda munyika. Mumiriri weChina muZimbabwe vaHuang Ping vati chikamu cheRed Cross chekunyika kwavo chakabvisa rubatsiro rwezviuru zvishanu zvemadhora, uyewo vashandi vemuzinda weChina muZimbabwe vakabvisa zviuru gumi zvemadhora zvekubatsira vakawirwa nedambudziko. Nhasi chaiko pane rumwe rubatsiro rwematende, mishonga nezvimwe zvasvika munyika kubva kuJapan, uye Namibia yazivisa kuti iri kuunza rubatsiro rwechikafu runosanganisira magaba ehove miriyoni. Mukutanga kwemwedzi uno, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati dambudziko remafashamu idambudziko renyika yese, izvo zvinoita kuti hurumende ikwanise kutsvaga rubatsiro kunze. Pane vanhu vanodarika 250 vakatofa munyika yese, uye mhuri dzinodarika 250 dzakaparadzirwa misha, zvikoro nemakiriniki zvikaparadzwawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.